chinoitika ndechekuti icho isu sebatore ZANU-PF tiri pasi pemumwe wenyika sezvinongoita umwe munhu wose. Hatina patinowanikwa tiri pamusoro pemitemo yeZimbabwe kupfuura ani kana ani zvake. Saka isu chatinongotaura ndechekuti anenge apara mhosva yake anosungwa namapurisa kwete nezanupiefu. ZANU-PF haina mapurisa, haina majere. Munhu anenge apara mhosva yake anosungwa zviri pamutemo, oziviswa mhosva yake kare.
Asi kavanotaura vanenge vachiti zvizhinji zvinoitwa izvi vanenge vachitumwa nemisebato riri kutonga.
Kutaura kwevanhu vanenge vasingadi kuti ivo chokwadi chekufamba kwavo chibude pachena. Munhu akatadza kuremekedza mutemo wenyika, hatizivi kuti vanoti isusu tinotuma mapurisa sani, nekuti mapurisa ane mitemo yavo inovatsoropodzera mafambiro avanoita nemaitiro avanoita basa. Handifungi kuti iye paanosungwa anonzi takusunga nekuti tanzi tikusunge nezanupf. Anotaurirwa munhu kuti iwewe takukusunga nemhosva yakati 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 inowanikwa mumagwaro emutemo wenyika. Saka uko kungotaurawo kwavanhu vanenge vachida kungopinza politics kwadzisingakwani, vozama kushunika mutemo pasingashunikiki. Mutemo imbambo, hakuna unogona kuudzura, hakuna unogona kuuvhenda, hakuna anogona kuudzupura kana kuti achanoda nawo.
Zvino zvakunongoita sokunonzi kunongosungwa vanopikisa nevamwewo vasiri vekubato renyu, imi kwenyu hakunawo here vanotaura nokunyora zvavanoda pamadande mutande ipapapa?
Mutemo mutemo, anenge achikora mutemo anosangana nemibayiro yake yekungafuna mutemo. Haushari kuti rweopposition here, haushari kuti iwewo unogona kutoropodza here, haushari kuti iwe ndounotuka vamwe kupfuura vamwe vose muzimbabwe here. Kana wavhuna mutemo, mutemo unotoshandiswa pamvura. Saka tinongotenda mhuri yeZimbabwe norunyararo rwakaitika pamazuva atati nevaenzi. Tinoziva vazhinji vaizama kuti tiite zvinosvodesa tisekese nyika, asi tinotenda ruzhinji rweZimbabwe rwakaratidza kuti isu seZimbabwe tinoda kuonekwa mune zvakanaka dzimwe nyika, ende ndomaonekerwa atakaita. Zvinodadisa kukudzwa, tinozvitenda kumhuri yeZimbabwe.